Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu Gumiguru 16 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangoramanepeva namajuru ndozvakutotipetera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inesvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato remDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezverazvo muZimbabwe zviri muno South Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko. Tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manewspaper kana kumaredhio, asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe mene rekuti munobatsira chini kana maleadha zeZimbabwe pane nyaya chapicha pamusi kukapinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation, icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko, chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe, apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kuGweru nhasi, uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa, zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika muna zvita, vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura, uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana, zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugokwe Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri anawashabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachodiki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Kambu tinouya nakandela wozvisukubhita kumashabhuku. Mashabhuku ndootozaja vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uya hasi.
Vanenge vachikupai chii chaizvo?
Vanotipa chibagwe pamwemo musati 42 families. kuita 5 zimapoli kata iwo votora zvavo zvavanoda imbozonzipia nai zvasara
hakunawo here mamasangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu
munzvimbo medu yena hamusati mapinda munhu akaita saiyeye kudara kwavanongoosha zvemagurupu vachinoreza mazita evanhu vokuti tura kuzopai mbusi mombe iye nezve hakuna
gore rapera vanhu havana kukohwa zvakamira sei manje
zvinongoedzano zvinongoti pakuroraramisana kwokurarama pauti unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe zobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokutiwo huya uite basa iri ndigokupawo pakati chero riri galoni unogona kungotevenzera maeka maviri zvirokutiwo ndione dambudziko
zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro
chokwadi pane mawebhe yakatozobetsera ikaita chikafu cheno pachikoro chedu chedzororo takapuwa 3 tani zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kutatu vanozvionera
imi mune mhuri yakakurira zvakadii
ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasboni wechinai
tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti muugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu zvakamira sei
tiri kunetsa hama yangu tani yakanzi ya 4000 mitengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno erotuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozvo hakutotibetsera nokuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno kana mbeu yacho kuti uitenge inezita $300 zinoda kuti murimi haakwanisi kuafodha kuwana mari iyoyo
ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana commander agriculture hamusi kuzviwana
ichokwadi zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare zvinongobuda ipapo kudara kwautoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndokwaanogona kuwanawo imbukisana
munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo
munomu tinorima nzungu nyimo mabhembunga asi mabhaya manje ari kutenga atingodzingirirana nezvusa saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuni weshuga mafuta akuita $45 saka mari yacho kuti ibatsise inotori dambudziko vanodzingira nebhageti rere
vamura wasibanda mugari wekugokwe vanga vachitaura vari parunare kugokwe kwakare bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate nelson chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa godwin mangudya anoti panyaya inotevera
mutauriro wavachamisa dr ngululeko sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate tavani mupofu uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori vati vachamisa vanogara unzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri
saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa
mdc ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuzanu pf vasivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata
tinenge tiine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafariri kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president chamisa kuti aiwa pane munhu wenyu wakanganisa zvakati tafunga kuti anofa tinofanira kuwanirwa kutora danu rakaita serino iri. President vari kuti panguva dzese vachaurana naizvozvo.
Mukuru wesangano rechitungwiza Nemanyame Residents Association Vama Velaskumalo varumbidza danu ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori matunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika. Asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati. Zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu pa local government level, even wekucentral government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuru edu. Saka
vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa neMDC, vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuru mazhinji ainotonga mune uori hunotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati memasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welsh Mencuve vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuchidzana dzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vatorwi nhau pamwe nevashandi vemasangano ezvenhau vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko, vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sosve nemuromo. Mutori wenhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights, saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefandi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwayo zvakanaka, chimunhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists, upenyu hwavo hunofanira kutaridzwa kutsigirwa nefandi iyoyi kuti vave nemasararisi akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda Chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma, izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau, vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhageina mihoro yavo, zvinova zvinopedza corruption mumajournalists nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sekuti ndo basa ravo, asi vanenge vachitotambura, saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau Muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubill iri, so that's why tiri kuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption, muchizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari, vanenge vatachata vatichiita mastories avo. Inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvizvi.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri harifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ndingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council, asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council. Zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuzvitaurira. Zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira, nhau dzobuda dzisina kunaka. Saka vari kufungidzira kuti mutemo weZMC watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council, kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemitemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambiswa kwemashoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa mugini mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam, uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa, zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemaili nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko, zvikuru pakatika xenophobia, pakaita vanhu vafira mugodhi, tinongokuonai zvikuru kumaTV nokungokuona manispaper kana kumaredio. Asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe menherese munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapucha pamusi kupapinda. Saka tikaona kuti dambudziko nderemari kana kumirira zvora zvedu zvokuZimbabwe kumaasylum uku vanongobatidzwa vachibviswa ma1000 zvonzi vanonoka nokuti havazi vekodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuenda ikoko nokunomirira maleaders emenherese tichachaonda mari. Saka takaona kuti maZimbabwenzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana namanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation, titi muZimbabwe rumwe nemumwe uri munomu akwanise kuti pamwe dzumwe nomwe tikontribute ma12 rand, tishandisa maSMS sikuronga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes, akati yes anobva donata 12 rand
maondera tikaita muno tiri nyeli 2.7 million saka pavo 908,000 takaona kuti vana mabasa vakanaka naka saka 300,000 vakakwanisa tibvise ma 2 rand hour zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu.
Vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura?
Ndingati takaita receipt zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamining artisans nevangu vanoshanda kuconstruction tichivafunza kuti munozviona sei. Vakabva vati nyaya tingakuudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi. Tarisa mone vanhu vazhinji vakafira munomu, vakatamburira munomu, vakachengeterwa munomu, vaberekwa chira kumusha. Ine makanguri maita chirongwa ichi, 12 rand yadzi mari yakanyakuwanda zvikuru. Uye isu tinotoshanda tiri kuna kutobvisa kana even ma 20 rand acho nokuti takati isisu vamwe vabadhonete nama 12 rand maSMS. Asi vanohorawo zvakanaka vane mari, vanokwanisa kukanda ma 20 rand kushandisa makaunti yatakatumira pasocial media. Mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu, votanga vatibata kuti tikwanisa kutora mariko dzavo nokuti ndivo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi.
Munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge watanga wanyorisa here kuve nhengo?
Chirongwa ichi takachiparura chiri checharity, chiri chokubatsira. Hapana vatinorekodha, hapana vatinonyora. Kuzvika vamabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu, takangoti vana veZimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake. Pane maSMS avacharisisa pavhiki rino, amusho pazuva ramangwana kana kuchera mangwana. Then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoita 12 rand muetime yavo, kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfer ma 20 rand chini pamwedzi umwe noumwe. Haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima, asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akatinakati mari yavapo kumira kudini kubatsira zvaro zveZimbabwe.
Panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro, munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi?
Pane munhu atinoti chief accountant weZimbabwe diaspora, uyu tinomutora kubva kuvanhu, habvi kumasangano awa, nekuti takaona kuti tikaita tritega isu hazvinganyofasa. Saka tichatora accountant anobva muvanhu, ndiani ngamubati wemari. Then vanhu vatenga kushanda nemari chavatora kubva kuna vanhu, uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti ko iyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here. Hationi tritega nekuti takatanga taendavo kupi kuhurumende yedu tine chirongwa ichi.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vaAzaria Dube Nduna vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGems chiri kunanga kuSouth Africa kumakwikwi e2019 Africa Netball Championships. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chikwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kuCape Town, South Africa kumakundano e2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru. Aive captain wechikwata ichi World Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuZororo, nzvimbo yake ichitorwa naFelicitas Kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisiravo maresults achayevenusa.
Kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka, achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzovaremera, chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu.
Machances ekutora mukombe aripo, but South Africa, I think we still have a lot to learn, but considering the fact that takaenda kuLiverpool and it was also a learning curve on the way, I think we will turn new skills and everything, and I think we can be a better side as compared to what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya, asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kuSouth Africa, Malawi neUganda, idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku-2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi, Ropafadzo Mutsauki, anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tikachange yega yega, pane zvinoaffectika, pane zvinodi zvinoimprova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kusheka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marizansi nekuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe wemuAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funan Group, Pretoria, Centurion.
Taurai tins.
First and foremost, wanile Zimbabwe kwa shupika, kwa tambu tika. And ukata kubunja munaruna South Africa and wanile kuti what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we later say kuti in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe, like, daungani zamaria kuti ndigo, changa kuita chino nechino chese kuti kire necho uvirine muriam. But wakata zono kuti aiwa, kuti kwa uri, kuti kangi za from zero. Kutangorukuzwa kuchikoro. Ende chikoro chacho urikuchisa mubhegi wotanga kushanda basa rese. Zvinere the moment kune vari kumba vatiri tikubatsirana navo kuti varakwanise kurarama. Ndikakutaurirai mai dziyesisa kuti isiri kuno Pretoria tiri kudhuze nekumba. Chatisingakwanise kuisa mubhegi matomatisi neonyini uchida kutumira vari kumba kuti vadye. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Makuseni masikati nemari yeri zvakanga zvisiko 2008. But inini wacho ndine pungudzo yei yandichatarisira mukati meupenyu hwangu kuti zvandirikushanda ndiri kunze kwenyika ndichawanawo chicha ndichanongedza vazukuru kuti vachati mbuya vedu vakashanda kwemakore 20 kunze kwenyika vakakwanisa kutisiyira vatisira nhaka yekuti nekuti
takawira gezi.
Taurai tinzwe mukoma.
Ndikuona upenyu huri kuomba hwekurwadza veruzhinji. Zvinhu zviri kukwira zuva nezuva zvokuti tinotoona kuti urongwa hwacho hwemari ihwohwo kushanda kwahwo kunonetsa. Zvinoenda kumabhanga mari hakuna. Vanhu vasori vakamira vachitsvaga mari but mari haisi kubatika. Saka mari yacho iri kunze muZimbabwe iyoyo haina chaari kutenga.
Saka imimi muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvato zvemusimba zvemasuru chaizvo chaizvo. Nekuti veruzhinji veruzhinji vari kutambudzika. Izvi tirimo mumaining industry but mari yacho haisi kutoenderana nezvatiri kuita. Nekuti mukatarisa kuti tiri kucherwa zvicherwa zviri kunotengeswa nemari yekunze asi sokezva takuwana maRTGS. Saka kuti tichengeta mhuri zvakutooma.
Muri kuita zvicherwa zvipi?
Platinum. Dai zvaidzira vakadzura basket of currency pamwe zvaiita nani. Icirculator iri shoma zvaiita icirculator at least zvaikwanisa kucontrola maprices ezvinhu futi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo, asi sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvambooneka munoronde yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa. chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthokazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kumfumfu 2019 ngintungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Chamisa Usepe o Vice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zeParliament lokwakhiwa kwebandla.
Ivandla leMDC lipha abasekeli bomkhokheli walo imsebenzi eGNA njalo lasungula iqula elizaphenya imsebenzi yenkohlakalo etheswa amakansila alelivandla.
Akula kudla, asila kudla elizweni because of drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiya nanzeli ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa lizakuna seyinde next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa i 7.7 million babhekane lendlala embi lonyaka njalo bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kusiyafika ngombimbitho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe elingaxexebuka kumanyano wezwekazi leEurope owe European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selinikeze abasekeli bakamongameli walo imisebenzi etshiyeneyo yokulithuthukisa ngaphambilini kokhetho njalo lasungula uhlangothi oluzaphenya imisebenzi yenkohlakalo etheswa amakansila alo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sikamnumzane Sonchamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele intatheli izindaba esigodlweni saleli bandla iseMorgan Tsvangirai House eHarare namhlanje ukuthi uChamisa unikeza abasekeli bakhe abathi unkosikazi Lynette Karenyi Khore, umnumzana Thandai Biti yomnumzana Washman Ncube imisebenzi etshiyeneyo ejonge ukuthuthukisa leli bandla phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. UKarenyi Khore uza kuqhuba umsebenzi wedale lePhalamende kanye lokwakha ibandla, kuthi uBiti uza kuba ibhekane lokulondoloza injongo yebandla i-ideology, bese kusithi uNcube uzabe ekhangene lokukhulumisana kwamabandla, ubudlelwano namanye amazwe kunye lenhlelo zebandla.
UPresident Chamisa Usepe o Vice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zeParliament lokwakhiwa kwebandla, wasesithi njalo ufuna ukuthi uVice President Thandai Biti akhangele udaba lokwakhiwa kwendlela esicabangayo izinto zepolitics. Wasenika uVice President Professor Washman Ncube umsebenzi wokukhangela ukuthi ibandla lisebenza kahle o-administration.
Ibandla le-MDC likhokela amakhansili phose wonke asemadolobheni lapho sokube lenkulumo ebanzi phezu kwenkohlakalo ebikwa isivamile ekuthengiseni izitanda zokwakha kunye nobunye ubungilimbane emadolobheni afana leHarare leBulawayo kanye lokusebenzisa imali zezakhamizi ngendlela engaqondanga osokwenza amakhansili amaningi ehluleke ukugcwalisisa izifiso zezakhamizi. Amakhansili amaningi asemadolobheni asehlulekile kunikeza izakhamizi amanzi ahlanzekileyo ukubutha ingcekeza emadolobheni kanye lokulungisa imigwaqo esikusimo esibi. Kodwa uSibanda uthi ibandla lakhe selisungule uhlangothi oludlela amakhansili ebandla liyaqhuba ngayo umsebenzi. Uhlangothi lolu luza kuba lulamalungu amahlanu njalo luza kukhokhelwa ligqwetha lilodumo umnumzana Thabani Mpofu. USibanda uthi le yindlela ye-MDC esizimisele ngayo ukulwisana lenkohlakalo.
Sefake i-panel ekhangela ngokusebenza kwabantu abakuhulumente abasuka kubandla le-MDC. Funa ukuthi abantu laba basebenze ngendlela yenza ukuthi kube lokukhanya ukuthi kakula kutshontsha kumbe kakusetshenziswa kubi. Ithi izakhokhelwa ngu-advocate Thabani Mpofu owazakalayo njengeloya eliphakemeyo elizondaba.
Ingcwethi kozombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi ibandla le-MDC lilethuba lokutshengisa uzulu weZimbabwe ukuthi lingaqeda na inkohlakalo elizweni nxa lingangena embusweni ngokuthatha leli nyathelo.
Lo yinto nje esingayithi yinto enhle kabi, ngoba siyakwazi sonke ukuthi corruption yinto esibulele ilizwe leli. So kuqakathekile sibili ukuthi abakhokheli njabo abangabazamapolitiki labo balandele umsebenzi oyenziwa ngabantu abavotelwe ngabantu ukuthi bahambisa umsebenzi kahle. Lokho kutshengisa sibili ukuthi ibandla elikhokhelwa nguNelson Chamisa nxa lingaphumelela ukwenza lokhu, kuzasitshengisa ukuthi bazimisele ukuthi even bengaze bephiwe ithuba elokubusa ilizwe bazalikhokhela ngendlela enhle, njalo bazabe bekhalandela abantu abavotelweyo ukuthi babone ukuthi akula corruption yenziwayo even nakuhulumende. Siyababongela sibili ngento leyo abayenzileyo, njalo into enhle, into ebukekayo.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi seHarare uMnumzana Khulwane Bhebhe othe uZulu akathabanga ngendlela ikhansili yedolobho leHarare ehluya ngayo ukusebenzela uZulu, ngoba imali eningi eqondanele lenqubela phambili icina itshontshwa.
I-service delivery yalapha eHarare iyasidanisa thina njengezakhamuzi lapha esihlala eHarare, ngoba sibona ukuthi ingcekeza igcwele yonke indawo, njalo amanzi angikhona vele awatholakali. Ababuthi izibi ngalapho awufuze baba babuthe khona izibi. So mbona ngani ukuthi uhlelo lolu oluthithwe yi-MDC lokuthi bakhangele ukuthi amakhansila ayenza njani, ngibona kuyanceda, ngoba kutshengisa ukuthi kungaba le service delivery ekugcineni iyagcina sisibangcono.
Lokhu akusuka ngokuqala ukuthi ibandla le-MDC liphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo kumakhansili ngemva kokuba ngomnyaka ka-2010 wayengumkhokeli walelo bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umsebenzi amakhansili angamashumi amabili lane 24 edolobheni leshithungwiza ngemva kokuba becathangelwa ukuthi baziphatha ngendlela engaqondanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, i-7.7 million babhekane lendlala embi eZimbabwe, njalo bafuna usizo lokudla. Bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kuze kuyefika ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi abayizigidi ezinhlanu lengxenye babantu laba i-5.5 million basemaphandleni. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee ithi abasemadolobheni abadinga ukudla bedlula kancane izigidi ezimbili i-2.2 million. Imbiko le iphuma nje namuhla kulilanga lokunanza imizamo yokulwisana lendlala emhlabeni wonke jikelele ele World Food Day. Okwamanje abantu abadinga ukudla elizweni kusiyafika ngompalakazi bafika kuzigidi phose ezinhlanu i-4.7 million. Isivuno esiphansi kanye lokonakala komnotho yikho okuzabangela ukuthi inani leli liqongeliye ku-7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala uMnumzana Everson Ndlovu, yena ofundisa ekholishini le-National University of Science and Technology.
Akula kudla, asila kudla elizweni. Because of drought le esingene sesiphuma kuyo. I'm sure nanzele ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa liza kuna say in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe. Meaning ukuthi fire is within that time frame yokuthi that time iningi labantu liyabe selisilina. Okubuhlungu, indlala enkulu kakhulu yiyo esiphakathi kwayo.
okubi kwakhona ukuthi leya siyo indlala yabantu kuphela. I-South is full ziyafa sikhuluma so. Njalo lokudla kwezifuyo akuthengeki. So it's really challenging ngoba kudala abantu bekunxa kule drought kanje bakhona ukuthengisa izifuyo badenga ukudla. Manje ka Tesla sezijayiwe izifuyo zankolo. Kubuye futhi lokudla akutholakali kulabo abangathola imali. So we are really caught up in a very big crisis.
Abantu yebo bangabelwa ukudla bayenelisa ukuthola lapha lalapha ya kodwa izifuyo okhuluma ngazo zona kaziko inhlelo yini zokuphathisa abalimi
zikhona kodwa ngendlela yokudula ngakho istock feed ayisibo bonke abantu abazangena phakathi kuhlelo iyo ichallenge ekhona yebo abanye abantu sebengenile kuhlelo zama NGOs ngale ukhulumende la uyazama kodwa isibe bonke abantu abazangena kulezo nhlelo mina ngikuthi iningi lenkomo liza kufa
emadolobheni khona kuminjani ngoba sizwa kuthiwa abantu abaningi bayalamba labo bayaludinga usizo lokudla
i 10 kg kade sizama ukuyithenga lapha is $15.50 and $60 10 kg impu is $15.50 and $60 nxa ule cash ungayithola kubo $35-$40 xa ule cash but nxa usebenzisa imali le emoyeni le $50-$60 meaning ukuthi ayisibo bonke ke abantu abakwanisa ukuthenga leyo mpuphu ngendaba zemali abantu abazifolayo emadolobheni bengikhuluma lo munye sithi mina ifolo lami liyangenelisa ukuthi ngithenge i-50 kg yempuphu ngithenge le 2 litre yamafutha sekuphelile ubuyabona-ke ukuthi kunjani and afuna ukufihlela lowo muntu usebenzela e-security company so iholo likwani 50 kg yempuphu le-2 litre khangela-ke ukuthi iningi labantu lingaphi kuzima lapha for qinise lihle intengo zikhwelile as long as ifiyo lihlala ikhwela intengo zakho konke okudliwa ngabantu kuyakhwela so siphakathi kwenkinga njengezimbabwe
Umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala njalo ufundisa eNational University of Science and Technology kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Izakhamizi zeMangwe lezebulilima sezamukele ngenjabulo ukusungulwa kombukiso weqokelela Expo sithi usuthuthukise imuli zazo wehlisa njalo lobuyanga ngoba uzilethela inzuzo. Kubika intathelezindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokuvula okusemthethweni kombukiso walonyaka oweqogelela Expo 2019 esikolweni sePlumtree High School ongenwe izakhamizi zebulilima leMangwe eziphatheka kuhlelo lweqogelela umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uyajabula ngokubona amakhosikazi ephatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa.
Kulokhu thokozwa okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayidla kodwa labo mama banikwa imali yokusungula bayikhulisa uza kuthiwa abanye balama 50,000 rand kumabhanks abo abanye balama 100,000 rand okutsho ukuthi sebethenga izigayo sebephayiphe amanzi bawafake ezindlini zabo konke lokho kuyathabisa kakhulu kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana babe njengonye babe lakho abafuna ukuthi bakwenze isizwe siyaphumelela.
Unkosikazi Nyoni olilunga ledale lephalamende emela iNkayi North uncome ukuphatheka kwabesilisa kuhlelo lweqogelela.
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba ukuze umama aphathiseke aphumelele kutsho ukuthi ulobaba omncedisayo ubaba omsekelayo ubaba omsupportayo omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye bona ngakho ke sibonga ke ukuthi omama laba balobaba abancedisayo
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqogelela eCommunity Foundation for the Western Region Foundation umnumzana noMathamsanqa Moyo uthi umbukiso weqogelela Expo lokuhlanganisa izakhamizi eziphatheka kuhlelo lweqogelela sebezahlala beluqhuba minyaka yonke
indlela yokuthokozela ukuphumelela kohlelo lukaqogelela belusenziwa ngezigaba 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 kodwa ukuthi sibuthelele izigaba zonke ezingu 11 eziphuma emangwe lasebulilima ihlelo lokuqala esikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka iminyaka yonke iminyaka ngeminyaka sihlanganisa abantu bonke esingathi sina ngama stakeholders ama districts
umgcini sihlalo kaqogelela empandeni unkosikazi Lilian Macebo uthi luhlelo oluhle osoluthuthukise isigaba sabo
qogelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu lezimpilweni zethu zimihlelo esingazo siyancedisa bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo zikhona izintandane ezingela abancedisayo lazo lezi zintandane siyazincedisa nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhatalelwa siyakwanisa ukuthi singabomama sithenga amabhuku sohambise esikolweni ayancedisa labana abantwana abaswelayo siyahle sibatshelele ababalisi ukuthi amavalendise abantwana abaswelayo abantwana abangelabazali njengabomama
Unkosikazi Nomusa Moyo omele isigaba sakondiweni laye ubonye uhlelo lweqogelela ethi abasasweli esigabeni
Asisasweli imali ukugogelela ngoba siyaqogelela athi yesi silemkhuku zethu esilazo ukukumakhaya esizifuyileyo siyazithengisa zezinye ziyayenza amatsiyani sithengisa sobe siyenza njalo njalo sisiyaphambili kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuck shop yethu iphumelele
uhlelo lweqogelela luqhutshwa ngamaqembu alikhulu alamalunga angamachumi amabili ngalinye eziqintini zemangwe lebulilima Embukisweni weqogelela Expo 2019 bekubukiswa imisebenzi eqhutshwa ngamalunga eqogelela emangweni yabo. Inengi lemuli eziphatheka kulolu hlelo zibike ukuba impilo zabo sezathuthuka lokhe baqalayo. Ngimela iStudio 7 ngisePlumtree nginguAnastasia Ndlovu.
Live Talk Diaspora Forum lamhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuphathisa abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ole Zimbabwe Diaspora Fund. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokeli kahulumende wakwele Hong Kong uhozwe ngamalunga edale lephalamende lakhe waze wacunuka waphuma kuleli dale namuhla. Amalunga amabandla aphikisayo ebemhoza eklabalala esithi afuna agcwalise zonke izikhalazo ezenza abantu bakulelo lizwe. Batshengisela ezitaladeni bekhonona ngombuso weChina. Umtshutshisi omkhulu osanda kubekwa esikhundleni leso kwele Ukraine ubikwa elakho ukubhekana lomthwalo onzima wokutshutshisa udaba oselubangele ukuxokozela eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa walaya uhulumende wele Ukraine ukuthi amuphe ubufakazi angabusebenzisa ukungcolisa aphikisana laye owebandla lamademocrats umnumzana Joe Biden ukuze abhele Ukraine imali. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Tamara Njovu owazalelwa eWange eMathebelele North njalo wakhulela khona.
Sengina 10 years ngifikelana eSouth Africa 2009 for September.
Isikhathi sonke sona leso ubusenzani khona ngapho? Ukho umsebenzi owenzayo kumbe isikolo owaya khona?
Yebo, ngifundile bengisenza iNurse Aid eSouth Africa.
Nxa ukhangeleyo impilo yakhona ngapho injani nxa uqathanisa le ekhaya?
Eh, kulezi insuku khanya kuyafana khona ngala eSouth Africa kungcono kakhulu kunasekhaya.
Nxa usithi kuyafana uthini khona?
Like imisebenzi yakhona ayisatholakali kalula njengasekuqaleni. Ukuze uthole umsebenzi kumele ube ne-connection. Uma ungenayo leyo connection, ayi, it's rare.
Manje ngokubona kwakho, bakhona yini abazagcina bephenduka besike ekhaya ngenxa yokuswela imisebenzi?
Eyi, ungani khona kungaba njalo ngoba abanye sebeqalile vele ukubuyela ekhaya, kunabaseqala ukuthengisa like ama-second hand empahla ngoba vele la eGoli imisebenzi ayisekho.
Sike sezwa udaba lokuhlukuluzwa kwabantu abavela kwamanye amazwe khona ngapho eSouth Africa, abanye betshaywa, abanye betshiswa lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi alihlaleli evalweni nanga khona lokho?
Yebo, like currently lokho kwenzakalelo kulonyaka I was also involved kuleyo ngozi. Kodwa siphume sisafe, like Sylvia, she was one of them. Bengino Sylvia Ncube, no Rosemary Mathe and Petronella's Nia. So esh khona kunzima, asisenalo sisihlezi sisevalweni ngoba njalo nje sisihlezi sikwazi ukuthi anytime kungavuka lo msindo esingazi ukuthi kuzophela noma kuyaqala nini, and at anytime kungenzakala.
Endaweni lapho elivakatshela khona kumbe elithenga khona impahla kumbe ukudla lokunye, alihlangani labo yini abavela kwele South Africa njalo baliphatha njani?
Sihleli nabo, siphila nabo. Khona sometimes kunzima ama like sibezwe sinikezwa ngisho namagama, basibiza ngokuthi singamakwerekwere, singamazayizayi. So khona sesijwayele ngoba sisemzini, asinayo ichoice ukuthi sizokwenzani. Kumele sikwamukele lokho esikhona, size lana ngomsebenzi.
Njengomuntu wesifazane okhona ngapha eSouth Africa, bakhona yini abadabuka eSouth Africa abake bakukhombise kumbe bathi bafuna ukuthi bachade layo into ezinjalo?
Khona nginabangani bami abase kuleyo situation, abanye sebezibe bananey'ngane nalaba abantu bala eSouth Africa. At for my side, hayi cha, angikaze ngihlangane nabo. They are my friends, they are my brothers, sisonta nabo, siphila nabo, sidla nabo, njalo.
Kodwa nxa ukhangele wena obatshoyo bona laba abanjalo ukuthi umuntu uyabethethwe khona ngapho eSouth Africa, umendo wakhona uba njani kakhulu ngesikhathi soneso sobandlululo? Bakhona yini abagcina besehlukana besesaba ukuthi bengagcina betshaywa?
Angikahlangani naye osethe yena njengoba sokunesimo esinje sizoyihlukana ngoba sekuningani. Kodwa nginabo engiphila nabo every day, like banabantwana balaba bantu baseSouth Africa. Isimo sakhona silayo nje into yokuthi uyakuthola ukuthi uyathuka ukuthi hey, ngamakwerekwere, ye le ngane yekwerekwere, le ngane ezayiza, into enjalo.
Khona ekhaya udabuka ngaphi mama?
Ngisuka eRwanda.
Unkosazana Tamara Njovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane ziloku khathazeka lokwesaba ngokulakho okwenzakala kulelo lizwe ekuxexebukeni kwalo kumanyano wezwekazi le-Europe o-European Union okuza kwenzakala ekupheleni kwalinyanga. Kubika intathelezindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Iningi lithi lokwesaba ukuthi kuzaba lobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakasha kunye lokuhlala eBritani kuzaba nzima. I-UK ingaphuma umanyano we-European Union. Ukansela wesendwele eBirmingham umnumzana Thabiso Mabena omela ibandla eliphikisayo kweBritani leLabour Party uthi ibandla elibusayo lamaConservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweBritani yikho nje befuna iBrexit.
United Kingdom is against immigration. Abantu beAfrica nabaseAsia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa. Lesi abantu baseZimbabwe abalapha abafail asalamsikhazi nabantu ukuthi mhlambe libhadala ngamataxi kanjalo kodwa usazorenew into zakho sebesithi wena you will be deemed as someone of not good character. Basefuna ukuthi behle bethumele back. European Union iyasiza la kuma appeals, iyasiza kuma cases yonke into, kuma human rights iyasiza. Laba bafuna ukuphuma konke lokhana le human right law bafuna ukuyitshintsha benze yabo.
Umnumzana Fortune Sibanda ohlala edrobheni leWolverhampton, lilunga lebandla libusayela amaConservatives, uthi iBrexit ayilani ilesi zalwane zeZimbabwe ehlala kweBritani.
Le kungahunge ngilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami awusoqiniso lelo. Ngoba iBrexit has got nothing to do with amaZimbabweans. It's all about Europe. Abantu beEurope bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo sewamele affectwe i-visa system.
Ukansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kweBrexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumile ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe legislation vele mangabe kuthole ukuthi basebefuna ukukhipha ungayemakhothi behle bekuthathe bekusengaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuyemakhothi. Like let's say i-family reunion, it will be very, very difficult. And le mali zakhona kuzobe sethula ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade leZimbabwe, ngibona ngathi after some years, probably 3 years or more, relations will improve with trade. Because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Banengi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathiwani ngabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basixotshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa seqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili iBrexit ngiyayisaba.
USibandla akavumelani lo Mamhlanga uthi cha, umkhokheli weBritani umnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axothe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eEngland.
Boris Johnson someone ayengeke ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni, i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni leManchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays, siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays, kubo-Spain, Portugal, Cyprus, loba ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families, ubude bekhaya, sesithandana nalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole ama-paper under that route, u-applyele for either i-pre-settled status, esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years, or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi kweBritani lomanyano we-European Union, ukuthi behlukane kuhle, besale bedlelana, ikakhulu kwezomnotho, njalo amalunga ePhalamende eBrithani kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBrithani lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha eHouse of Commons, igama lami Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Jahale Zansi Ezra Jesus Banda kwanele Oliver Lelisayo ngontunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.